manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi kuri musi wemuvhuro kurume 14 2022 makateerera ku Studio 7 nevenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chingwa chiri kutarisirwa kutanga kunetsa munyika nekuda kwekurwiswa kweUkraine neRussia nyika mbiri dzinotengwa gorosi rakawanda neZimbabwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chotaura nezvenhamo yachakaona chichitiza hondo yemuUkraine. Zimbabwe yoramba yakatarisana nedambudziko rekushomeka kwevakoti navana chiremba sezvo vakawanda vavo voramba vachitsvaga magwaro ekuti vanoshandira kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chingwa chiri kutarisirwa kutanga kunetsa munyika nekuda kwekurwiswa kweUkraine neRussia nyika mbiri dzinotengwa gorosi neZimbabwe. Zvinhu hazvinawo kugadzikana munyaya dzemafuta ekufambisa dzimotokari zviri kupa kuti arambe achikwira mutengo zvichikonzerwawo nehondo iyi. Mukuziya mamiriro akaita zvinhu panyaya yegorosi tabata sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara.
Nyika yeRussia neUkraine dzabatanzwa dzese dzinokohwa goro ringaite 25% goro rese rinodiwa pasipano. Nokuda kwehondo iri kuitika kuUkraine mutengo wegorosi wasumuka zvakaoma pasi rose. MuZimbabwe taona mutengo uchisumuka kubva pa $475 per ton kusvika pa $685. Izvi zvichikonzerwa nehondo ikoko. Dambudziko guru ratirikuwana nderekuti gorosi raifanira kubva muRussia nemuUkraine richienda kune dzimwe nyika kusanganisira kuno Africa richauya.
Ko kune dzimwe nyika dzamaisimbotenga zvakamira sei?
Vamwe vanofanira kunge vachitipo gorosi vadzikisa uwandu hwegorosi ravakubudisa munyika. Uyezve tiningangoita dambudziko rekuti vamwe vangabva dzimwe nyika dzinokohwo gorosi zviri pamusoro kana dzatinga dziri mutop 5 dzinosanganisira France, Canada neAmerica dzinokunge dzichizoenda mumwedzi uri kutevera dzaakumisa gorosi zvachose rinobuda munyika dzavo nokuda kwehondo iyi.
Tiri kunzwawo kuti mati wedzereiwo mutengo zvakamira sei mukatsanangura?
Pari zvino mutengo weflower wetinogadzira sachingwa wasumuka nechikamu chingangoita gumi nemashanu kubva muzana. Tinotarisawo zvakare kuti kunze kwekunge hondo yamiswa mutengo wegorosi ucharamba tichipikirisana nawo ucharamba uchikwira.
Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vari parunare muHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata unyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Hondo iri kurwiwa kuUkraine neRussia sekuona kwetatoita izvozvi yakonzera kuti mafuta edzimotokari negasi ratinoshandisa pakubika rikwire zvakanyanya. Munoona kuti maprize edu muno muZimbabwe chaiwo per liter yanga iri kuma 135 cents per liter yakuma $1.78 yajamba zvakanyanya nekuti kuRussia ndo mbiru inozikana pasi rese kugadzira mafuta vane 10% yeworld production. Saka madisruption aya ari kukonzeresa kuti vari kutengesa mafuta vasare vari vashoma isitorwirana kunotora fio iyoyo iyo yachikwira. Ndo zvimwe chete negasi ratoshandisa pakubika. Russia inotengesa gasi zvakanyanya Saka zvakare nekuti yapwa ma sanctions na America ekurangwa kutenga gas.
Izvi zvinorevei kunyika yakaita seZimbabwe?
Zvoreva kuti America ichange yakutenga gas zhinji kune dzimwe nyika dzisiri Russia, yozokonzeresa kupusha maprice kuti akwire mudenga. Sekuti kavana vanhu vakurwira kutenga zvinhu zvishoma, mitengo inokwira. Saka isusu seZimbabwe nawo nenhau yemafuta iyoyi. Dambudziko rinotanga nderekuti tese tinoziva kuti pese pane munhu, pese pane production, pese pane industry, chingava chii, panoshandiswa mafuta edzimotokari. Saka stage yega yega yatinofamba maproduction medu, mitengo inonga ichitokwira zvakanyanya.
Zvinoreveiwo izvi kumushandi?
Zvoita kuti vanhu veZimbabwe anova macivil servants anonga ari muproduction achienda kumabasa, zvinhu zvava zvinonga zvakuvaomera zvakanyanya. Mari yavanotambira haichakwani zvakare. Kamari kavakapuwa navamutunuve katoryiwa neinflation inonga yakusimuka. Zvoreva kuti vakuda kupuwa futi chidzimwe mari. Dambudziko raitika apa ndekuti hurumende yedu haina zvairi kuita kuti ideredze marwadzo aya eRussia. Sezvatiri kuona kune dzimwe nyika vari kubvisa matax akawanda ari kukanganisa kuti mafuta akwire. Muno mutengo wemafuta tingati 50% yepurize yemafuta inonga ichienda kutax. Vamutunuve vasati vaita chavaita ipapo kuti vatirerusire upenyu hwedu hunge hwakachipa. Imwe dambudziko ratiri kuona tiri kuti Russia ndiyo inogadzira 2/3 70% yemafertilizers anodiwa pasi rese.
Zvinenge zvamirawo sei panyaya dzekurima?
Saka zviri kureva kuti kurima kucharwadza. Tinofunga tese takaona varimi vakaona kuti 2021-2022 agricultural season fertilizer yakakwira ne 100%. Mabhegi efertilizer anga ichienda kuma $60 $70 visai neshopu yavapinda, mamwe kuma $90 chikubva pa $35. Saka yanga iri nhau yemadisruptions akakonzereswa necovid-19 nekuti kufamba kwemalogistics edu anoshandisa kutakura mafertilizer anga avhiringidzwa. Saka izvozvi nekuti Russia futi ndiyo inova number 1 ine 70% yefertilizer pasi rese, tichaona kuti mafertilizer achaita mashoma yokwira futi. Saka varime ngavatarisire kuti tani refertilizer richanga rapfuura $1,000. Zvoreva kuti tinotarisa kuti bag refertilizer richanga rakuma $100 pabag nekuti Russia inonga isingaunzi fertilizer kupasi rese nekuti kune masanctions.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakatiza hondo yekuUkraine chichishandisa muganhu wenyika yeHungary vaFilimon Chizororo, avo vanga vachiita zvidzidzo zvekuva chiremba, vanoti vakawana rubatsiro rwetikiti kubva kumuzinda weZimbabwe uri muGermany. Vanoti zvakanga zvisiri nyore kupinda pamuganhu uyu, asi vanoti vanhu vemunyika yeHungary vakavabatsira zvikuru. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Isusu grupu yedu tanga 38 maZimbabwe takabva kuvhinisa, takabva nebhazi ranga rakahaiwa nemaIndians. Saka isu tisaka vakatikwanidzira imomo, takatobhadhara mari ndofunga $100. Takafamba about 15 kilometers nebhazi and tikazotsvaka imwezve transport yakazoritora kubva kusiti yatakasiyirwa kusvika tasvika kubhodha. Pabhodha ndo painetsa, panga paine vanhu vakawandisa vaida kukrosa. Saka vaitanga kuti maUkrainians akrose nemadzimai nevane vana, and then isu ndo patakazokrosa. Patakazongokrosa bhodha takabata zvakanaka zvichaizvo. Taiva takatomirirwa kusaidi rekuHungary, isu takaenda kuHungary. Takatakurwa nemota ipapo mahara kubva pabhodha kusvika kune imwe city inonzi St Peters, guta reSt Peters riri muHungary. Tikanogara ngoti takagara 2 days. Suva rechitu tikabva taenda kuimmigration tikanopiwa mapermit ekuti tinge tichigara muBudapest. Takapiwa like ma 30 days, like kwemwedzi wese.
Manga muri kutimi makatambirwa zvakanaka, ndiani akakutambirai pabhodha rekuHungary?
Kuna ambasada weZimbabwe in Germany, vari kuBerlin vanonzi ambasada Mashingaidze, ndivo vakaorganiza nemastudents ekuSouth Africa. Saka tanga tiri ngore group takasangana nemasouth africans, ndo vakaorganiza zvinhu zvese izvozvo.
Mapepa yanga akanzi ndei ema refugee kana kuti chi?
Mapepa aya tainzi izvoni unosarudza kuti unoda kuita refugee here kana kuti uri mupfuuri. Asi izvozvo tisati tatosvika pama offices papo tanga tatoudzwa kuti hurumende ichakutengerai matikets ekuuya kuZimbabwe. Saka panga pasina need kuti titore ema refugees. Saka tese takangopiwa ma temporary permit ekugara like tongotini 30 days taizwa kuti patinozosvikawo 30 days tese tinenge tabuda muHungary.
Muchibva ipapo mubva zvazodi?
Tichibva ipapo tikabva taperekedzwa kuchitima. Takanokwira chitima kuenda kuBudapest kuita guru rekuHungary. Vanhu vese vaibva kuUkraine vanga vachifamba mahara. Saka hatina kana zuva rimwe ratakabhadhara transport.
Ko, makazokwanisa kuwana matiketi sei ekudzokera kumusha?
Kwanga kuine magroups akawanda ekuRomania, ekuPoland nekwedu kuHungary. Saka mazuva ekutanga zvaiita zvichinonoka. Asi pane pavakazongoita speed up process zvokuti 38 kudaro rangoti grupu rimwe rakauya sanhasi, rimwe grupu rikauya samangwana tikabva tatoenda tese.
Saka iye zvino izvi muri kupi?
Iye zvino ndiri kuHarare, takasvika musi wa6 March.
Muri yakakutambira isei iko?
Vakafara chaizvo.
Pari zvino shuro yenyu ndeyei?
Ndava neimwe level yekuti handikwanisi kungotaurirana inini ndega asine mamwewo mastudents vakabvawo kuUkraine kuti izvezvi vakangogara. Saka tei tichidawo kuti kana government ikagona kutsvakawo zvimwe zvinhu zvekuita kana kuti vapinze musystem yemunomu tikwanise kuenda kuchikoro kumayunivhesiti yedu yemuno kusvikira zvinhu zvanaka. Ndoona sekuti zvinhu izvozvo zvinogona kutibatsira zvakanyanyisa nokuti kana vanhu vakaramba vakangogara vamwe vanozosiyana nazvo zvechikoro izvi nokuti zvinhu zvakaoma munyika. Vamwe vanondo vanozoita zvemadrugs nokuti vanenge vane stress.
Avo vanga vari vaFilimon Chizororo, chizvarwa cheZimbabwe chakanga chiri kudzidza kuUkraine, chakatiza hondo kunyika iyi, vachitaura naMavhilas Nhlanganya uye weStudio 7 vari paRunare muHarare. Gadziriro yesarudzo dzemabielections munyika iri kuenderera mberi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yatonyoresa vamwe vaongorori vekunze nemunyika nevatori venhau vari kuda kuuya kuzoongorora sarudzo idzi. Zvichakadaro, mamwe masangano anoongorora sarudzo anoti Election Resource Center neZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN aburitsawo nhasi gwaro rezvaakaongorora muchirongwa cheZEC chekunyoresa vavhoti ichienda kunogara veruzhinji kana kuti Mobile Voter Registration. Mugoziya nezvenyaya iyi, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzesin, amai Ellen Dingani.
So tanga tichiongorora yatinoti your observation of the process seZimbabwe Election Support Network neResource Center. Election Resource Center, ERC, tanga takadeploya maobservers anoita iwo 210 vanga vari mumaconstituents akasiyana-siyana mavanga vachitarisa kuti voter registration iri kufamba sei.
Saka chinangwa chenyu ndechei chaizvapa?
Mukuongorora kwedu hakusvike kutsvaga kukanganisa kana kuti zvinenge zvichiitwa neveZEC, asi tinenge tichida kuti tibatsirane kuti maprocess iwaya akarikosha emaelections arambe achiitwa zvakanaka, uye kana pane mukana wekuti aimprove topawo marecommendations ekuti apadai paimprove zvakadai zvakadai. Saka mukuongorora kwedu maobservers edu vakatipa mareports akati wandei atanga tichiongorora nekunyora atibatsira kutinyore gwaro irori. Ndotanga nezvakatinakei kuparurwa kwechirongwa chocho cheBlitz kunga kwakanaka chaizvo, nokuti idecentralization yeprocess kuti ZEC iri kuenda kuvanhu kunoregista vanhu pedyo nekwavanenge vachigara. Saka taitarisira kuti vanhu vachabuda neuwandu, asi maobservers edu mukuongorora vanga vachita vaitaura ivo kuti panga paine machallenges anga aripo anosanganisira kuti voter education kana kuti kudzidziswa kwevanhu nezvenyaya yevoter registration blitz kanga kusina kunyatsowanda.
Zvingava zvikonzero zvei zvakapa kuti zvinetse semaonerenyu?
Zvimwe inyaya dzemaresources euro, inyaya dzekuti vanhu vashoma ndo vanga vachipa voter education atizoziva, but tida kuti zvekizive kuti vanhu vazhinji vanga vachiongorora vati education yanga isina kunyanyowanda, yanga iri shoma. Zvinoda izvo zvaita kuti manumbers avari kutaura kuti vakaregista ari mashoma. Then imo zvakare dambudziko ratataurirwa nema observers edu nderekuti vanhu vazhinji vanga vachitarisama kuda kuregister asi vamwe havana zvitupa, vamwe vakarasa, vamwe vakatena 18 recently kana kuti makore atipfuure ya 2018 havana zvitupa zvikuru sei vechidiki. Saka imwe zvakare chinhu chatakaudzwa nemaobservers edu tainge tichitarisira kuti zveki zvayakange yati ichazoita iyo mobile voter registration blitz muna February vachibvisa muna December 2021 mavakambenge vataura nemhaka yekuti vaida kuti ruzhinji rweZimbabwe rusina zvitupa rikwanise kutora zvitupa panguva iri between December neFebruary yavakazotanga. Asi chirongwa chezvitupa kuti chinoenda kuvanhu chiya chinonzi Blitzfoot yeNational Identities haina kunge yaparurwa, asi novimba kuti veRegistrar General vachaverengawo ripoti yedu voonawo kuti vanhu vazhinji vanga vachichema nenyaya yekuti havana zvitupa uye vamwe vakarasa zvitupa.
Poitwa sei semaonerenyu?
Dai vari vagona kuisawo Blitz yemaidentity cards, yekuishuwa maidentity cards zvekuti vanenge vachienda kuvanhu mumaru growth points nemunharaunda vachipa vanhu zvitupa. Zvinobatsira chaizvo kuti vasina zvitupa vakwanise kuvanhu zvitora zvitupa. Saka ndoenda panyaya yezvinhu zvanga zvichionekwawo nemaobservers edu. Vamwe vachona vakaona kuti macenters mazhinji avanga vachivhizita vaiopena nenguva achivharawo nenguva yakatarwa, asi mamwe anga asinga openi nenguva nezvikonzero zvakasiyana siyana. Maobservers edu zvakare akataura kuti vamwe vachona vakanga vamborambiswa kuobserva, asi zvesine neERC yakazoinvolva vanhu vezeke vakazokwanisa kuti maobservers edu vange vanga varambidzwa vakwanise kuobserva.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzesin amai Ellen Dingani vari parunare muHarare. Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vachiri zviuru zvishanu nemazana mana negumi nevaviri kana kuti 5412. Vanhu zana nemakumi mashanu nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu makumi mashanu nevaviri vanonzi vari kurwara vari muzvipatara zvakasiyana-siyana munyika. Hurumende iri kukurudzirawo vanhu kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Chinangwa chehurumende ndechekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva.
Chokwadi panguva yakapera nhamba dzedu dzanga dziri kuramba dzichingodzika, asi masvondo mairi apfuura takaona nhamba dzedu dzanga dzakutangei kukwira, asi tirikufara nekuti vari kufa vari kungoramba vari vashoma. Ndiyo nguva yatinenge tichitokurudzira zvakanyanyisa mhuri yeZimbabwe kuti tapota, musatange kufarisa zvatinosiingoona tikanga tangorohwa neyemawezi ivavo paanenge yakupera. Vanhu votanga kufarisa, havachaiti zvaunofanirwa kuita, nhamba dzotanga kukwira. Saka pane zvino taakuti tabuda fourth wave, toda kuti nhamba dzedu dzirambe dzakangodzika. Chirwere ichi pandemic ibve yanyatsopera zvachose. Saka tapota mhuri yeZimbabwe, ramba muchingoita zvetinongokurudzira zvekupfeka mamasiki, kugeza maoko nesipo nemvura, kusanitaiza. Chinhu chikuru kuru chedu kunyanya kukurudzira zvakanyanyisa ndo vaccination.
Asi vamwe vada kuziva kuti zvinofamba sei kana muchipa kurudziro yekuti vanhu vabayiwe nhomba vakawanda. Pazvirwere izvi munganyatsotsanangura kuti chii chakakosha kuti vakawanda vabayiwe nhomba yacho?
Tinotongozviziva sekutanga kwetakaita petakatanga kuvaccinita vanhu muna February gore rakapera paya, tichiti tokuda kuti 60% wavaccinatwe, tichiite inonzi herd immunity. ndozo tungoramba tichingokurudzira kuti tikuda kuti chikamu chevanhu vakabayirwa chikure zvakanyanyisa dai zvaitogona kuti vanhu vese vabayirwe ndozvitingatoda nekuti zvino zvaita kuti mhuri yese Zimbabwe idi inge yakaprotektwawo kana kuvharidzirwa kubva kune chirwere ichi tinoziva kuti chikamu chakakura chikanga chabayirwa zvinoreva kuti vanenge vachizobatwa nechirwere vanoitawo vashoma saka kuti chirwere chirambe chichipararira zvinova zvadererawo nekuti kana muinewo nhamba shomashoma dzabatwa nechirwere nekuti vazhinji vakabayirwa zvinoreva kuti chirwere chi hachichagoni kupararira nyore nyore chinoda kuti chijambe kubva pane munhu chinoda kuti chijambe kuenda kwaari akabayirwa hachichabatiri choda kuti chiendese papa one munhu akabayirwa hachichagoni kuramba chidi chichipararira ndosaka tichiramba tichingokuomodzesa kuti tapota bayiwai iwe mbune unenge wakutozvivharidzira asi kaunenge uri kubatsirwa kuti vamwe vanhu munharaunda yako muzimbabwe mese wadi vagone kuvharidzirwawo kuti vasabatire chirwere ichochi
tombotarisawo nyaya dzezvematongerwo enyika vese vari kukambena hatitaure zita rebato asi munokurudzira mapato ayo kuti aita sei kuti chirwere chisapararire zvakanyanya vanhu pavanenge vachiunganapo
taramba tichingokurudzira kuti vanhu kana vachinge vamuri kuona kuti takatanga kurelaxa futi yatinoti marestrictions taakuti aiwa mabhodha yedu ngaavhurwe vanhu yenyu wochiuyai kumabasa vaisingouya nekuti pane imwe kuyatanga tiri taimwe zvikamu zvishomashoma ndazvive kubasa vamweshanda ine kumba asi takazobvora tikati aiwa chiuyai kakumba zvakangofananawo nekuti tangoti aiwa vanhu chiitawo zvemunoita mumacommunity menyu mungava kungoitawo magatherings yero vangava ecampaigni angava ekuchechi zvakangodaro asi tiri kukuudzira kakuti kana maakusangana kudaro onai kuti muri kuramba muchipfeka mamasiki enyu mugogeza maoko nesipo nemvura mukusanitaiza zvakare chinhu chikurukuru chetiri kuramba tichikurudzira onai kuti makabayiwa nhomba yekuti musabatire chirwere ichochi
mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vari parunare muHarare iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhaurirano dzekuedza kuunza runyararo dziri kuenderera mberi nhasi pakati perussia neukraine kunyange hazvo kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi nezuro russia yakauraya vanhu makumi matatu nevashanu uye vamwe zana nemakumi matatu nevana vakakuvara izvi zvakaitikira pakamba yemauto iri pedyo nepoland inodzidziswawo zvechiuto munyaya dzekuchengetedza runyararo nenato mumwe akaurayiwa nezuro mutori wenhau wemuamerica akawana mibayiro yakawanda mubasa rake brent ronald anonzi akapfuurwa nemauto emurussia dzimwe mbada ina kana kuti mataiga dzakasiyiwa dzaraswa mushure mekushandiswa kufadza vanhu kana kuti circus kuargentina dzakasvika musouth africa nemugovera uye dzichange dzochengetwa palions rock big cat sanctuary zimbabwe yatarisana nedambudziko guru zvakare revakoti navana chiremba vari kubuda munyika vachienda kunotsvaga mafuro manyoro sezvo vari kuti vari kutambiriswa mutero wembwa nehurumende asi vakoti navana chiremba ava vanoti bazi rezveutano rave kuedza kuvarambidza kubuda munyika nekusavapa magwaro ezvidzidzo zvavo nenguva kana kuti verification certificates akakosha kuti vaende kunoshanda kunze kwenyika ropafadzo mapimidze anoti panyaya inotevera
kunyangwe zimbabwe ichidzidzisa vakoti navana chiremba vakawanda gore roga roga vashandi ava vashoma zvikuru muzvipatara zvemunyika zvinova zvinhu zvokanganisa zvakanyanya kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano makiriniki mazhinji emumadhorobha akavharwawo nekushaya mari vakoti navana chiremba vakawanda vari kuenda kunyika dzakaita sesouth africa namibia britain Thailand, America neAustralia uko vanopiwa mari iri nani. Panopedza munhu zvidzidzo anosungirwa kushandira hurumende kwemakore maviri asati atenderwa kunotsvaga basa kunze. Mapepa ekuti munhu akwanise kuenda kunze aya aimbopiwa nesangano Renaissance Council of Zimbabwe, asiko zvino zvave kuitwa nebazi rezveutano. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti anoonoke kubuda sematauriro amuzvare tendai chiramba avo vaudza Studio 7 kuti vave nemwedzi mitanhatu vachifambira mapepa aya asi pasina chabuda.
So and I should angotaurawo hangu zvirundi bata bata about verification process yemanesis kuti tikwanise kuenda ku UK. You know, I've already lost 3 opportunities. I did 2 interviews and then the third one ndakatoudzwa kuti it's pointless kuti tiswere tichiku interview up because nyangwe tikaku deploy you can't go anywhere nekuti wakabatwa ne verification. Saka andizivewo kuti hurumende yacho iroda kuti titese because ukazvitarisisa mari yavanotipa haikwani and then iwo vaita kuti verification isave inorana smoothly.
Amai Simbai Murenje vanoti vakaudzwa kuti vana mukoti vasina kumboshanda muzvipatara zvehurumende havakwanise kuwana tsamba yeverification asi vari kutambirwa mhiri yemakungwa zvakadaro.
Nyekukliwa kwemanesis yanetsa from Nurses Council. Yanetsa. Munhu unoendesa mapepa ako kuNurses Council. Unozwa kuti uraita usocheka. Zvinhu zvinoita 6 months pasina kana chakliwa. Zvokofunza uramba uchingofona mafoni adairwe. Woramba uchingofamba uchienda kuti chii hatiri kuita. Tumira futi neemail zvakazodai zvakadai. Izvi nezvi process yacho yachinja. Izvi nezvanguva kuti kana usinamboshanda mugovernment saka then haukwanisi kukliwa. Saka ndiudze kuti munhu akatraina let's say ane 14 years. Arinis chana private onza ukwanise iwe kukliwa because haunambobvira washanda mugovernment. Mugovernment macho munhu akatotiza akatonotika hapana chirimo munhu stress dzacho hadziti pamwe uri single mother zvinhu zvakakuomera munonzwa nengofune kungotsvagwa nema agents itai chirungu huyai clear huyai mari iriko yakawanda. Ndiana asingadi life yakanaka, hapana asingadi.
Vakoti vakawanda vataura neStudio 7 vari kushushikana zvikuru nekutadza kuwana mapepa avo nenguva. Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti mushandi wese ane kodzero yekunoshanda kwaanoda vachiti dzimwe nguva vatungamiri vehurumende vanovanyomba.
Saka asvika ipapo vanhu vakazotanga kusiya basa vechitarisa maopportunities kunze kwenyika kunana UK, ana Ireland, ana America. Ende vanhu vatanga kuita izvozvo vaona kuti vanhu vakawanda vanonga vari kubuda vaona vakuisa futi roko rwavo kuNurses Council kuedza kuvhara kuti vanhu vasaenda kwavanonga vaona mabasa vanze kukriwa kuti vaende.
Nengo yeparamende inomirira chinoi uye vari chiremba Dr. Peter Mataruse vati sekomiti yeparamende inoona nezveutano vange vasati vapirwa nyaya yekunetsa kwemagwaro iyi.
Kauya nyaya yacho kuparamende kukomiti kwenyu tenda yaupeputs kumeni kwenenda kweziya bozinetu wakala kamo yunoiswa kuparamende kwa kukomiti kwenyu zorisiwa na kukomiti klati clerk na chairperson na asati zapinga ji mkomi made issues. So I think it's not information. Asi zinale utuhuhu mbota ura na chair wili kama chair nenga kaiwa na information. Usati asikapa today's committee member.
Nurses Council of Zimbabwe inoti kutanga munandira munhu anenge achida magwaro aya anofanira kubhadhara mazana matatu emadhora ekuAmerica kana kuti 300 USD. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa sarudzo dzemabai elections uye nyaya yevamwe vanopikisa vari kuti vari kukanganiswa kuita basa ravo nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175, 7255 pashortwave. anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 14 Mbimbitho 2022 uPraxedes Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Ngoba singakhangela iZimbabwe eminyaka edlulileyo isithatha ingqoloyi yayo eUkraine ngoba lapha elizweni singayilime ekwanayo. Ngakho lokhu lolu dlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqoloyi yebe kube nzima okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezinjengezinkwa siyaphezulu. Njalo singakhangela sabona ukuthi ifuel esisebenzisayo amafutha ezimota lawa asetshenziswayo besiwathola ngenxa yokuthi ebetholakala nje elizweni lonke kodwa ngenxa yeziphazamiso esezindlwe kudlakela lolu phakathi kwe-Russia
eleZimbabwe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele-Ukraine.
Kuyinto esiphilisa abantu engathi siphilisa sisevalweni ngoba usakwazi okwenzakalayo ukuthi lobo usebenza amalanga amangaki kuyini okuzakwenzakala kuwe uyabongazi even usemsebenzini ukuthi engxenye baza kulanda ukhonapho kawazi kumbe baza kulanda behlangana nawe endleleni. Kubuye-ke abanye lapho esiyabe sisebenza khona babe besazi ukuthi especially nxa usebenza endaweni engamalungi babe besazi ukuthi umuntu lowo ngwana.
Uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula ukuxotshisa abadabuka kwamanye amazwe abasebenza kwele-South Africa. Kwezemidlalo wehlise iphika umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uMandla Mpofu ngemva kokunqoba kweqembu lakhe lapho lidlala lele-Herentals emdlalweni wangesonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. LeZimbabwe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele-Ukraine. Lokhu kubangelwa yimpi yokuhlaselwa kwalelo lizwe ngele-Russia. Mlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
LeZimbabwe lisebenzisa isilinganiso samathanzi azinkulungwane ezilikhulu lasithupha, 16,000 tons ezengqoloyi ngenyanga, ezipheka isinkwa amalufu ayisigidi esisodwa kumbe ezimbili, 1.2 million loaves ngelanga. Ukunje ilizwe selimele lidinge lapho elizathenga khona ingqoloyi efika ama metric tons edlula inkulungwane ezilikhulu lengxenye 155,000 ukuze lenelise kumelana nodubo lokusilela kwesinkwa. Lokhu kuveze ngumkhokheli wenhlanganiso yabagaya impuphu eflower eGrain Millers Association uMnumzana Tafatswa Msarara.
Affect the global wheat supply position largely on the following factors. One, Russia and Ukraine account for 35 to 40% of the world supply. In fact, Russia is in the top three. The war region, including Latvia, Belarus, and others, are also wheat producing countries. We have just been informed by our shipping companies that they no longer go to that region because their insurance companies have now declared the war zone.
Lokhu kuzaphazamisa kakhulu ukulinywa kwengqoloyi ngoba iRussia leUkraine yizo ezisipha ingqoloyi. Sesitshelwe ngamankampani athwala ingqoloyi ukuba indawo le yasahambeki ngoba isiyindawo yempi.
Uqhubekele phambili esithi impi yaseRussia leUkraine iyisifundo kweleZimbabwe ukuba kumele kulinywe umhlabathi wonke oselizweni ukuze ilizwe lingasweli ukudla. UMsarara uthi Ungaba lokufuthelana elizweni nxa ilizwe lingehluleka ukulungisa udubo lesinkwa.
That of course the natural problem that comes with war, especially where parties involved in that war are producers of much needed material like wheat. The United Nations yesterday took notice and agreed that the world wheat prices are going to go up. So this is going to affect the price of bread in the other related wheat type of foods. Worldwide.
Lokhu kwenzakala nxa kulempi ikakhulu nxa labo abasipha ingqoloyi besempini. Lokhu kuzaphazamisa intengo yesinkwa emhlabeni wonke.
Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Matthew Ncube uthi impi yeRussia isivele yaqala ukuphambanisa umsebenzi wokulungiswa nokuthengiswa kwamafutha ezimota emhlabeni jikelele ukuguqela iZimbabwe. Ngakho-ke akusoze kuphelele ekuseleleni kwesinkwa kuphela, kodwa kuzaphazamisa eminye imisebenzi enhlangothini ezishiyeneyo zempilo.
Ngoba singakhangela iZimbabwe eminyaka edlulileyo ibisithatha ingqoloyi yayo eUkraine ngoba lapha elizweni besingayilime ekwanayo. Ngakho lokhu lolu dlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqoloyi ebe kube nzima okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezinjengezinkwa isiya phezulu. Njalo singakhangela sizabona ukuthi ifuel esisebenzisayo amafutha ezimota lawa asetshenziswayo besiwathola ngenxa yokuthi ebetholakala nje elizweni lonke, kodwa ngenxa yeziphazamiso esezinziwe yikudlakela lolu phakathi kweRussia leUkraine.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamusi Harare, umnumzana Richard Maphosa.
Thina njengezihlali zelizwe leZimbabwe esiwuqakathekisayo ukuthi thina ilizwe lethu sigcwele lapho okulimeka khona. Uhulumende akuyenze kweneliseke ukuthi silime ingqoloyi owithi bonabo sikwanise ukuzitholela lapho esingathola khona isinkwa lokuningi sesiphambanisekile ngenxa yempi eseUkraine leRussia.
EleZimbabwe lithola ingqoloyi kweleRussia eyisilinganiso sokungamashumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% layo engasatholakali lula ngenxa yale impi. Ingcwethi ezicubungayo zombusazwe lezenotho zithi eleZimbabwe lilembali imvukela wabantu eminyakeni edluleyo phansi kombuso kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, lapho abantu batshengisela kwaba lokulwisana lamapholisa besola ukusilela kokudla. Ngakho-ke lezi ngcwethi zithi uhulumende alimuke ukuba kungaba lomunye umvukela onje xa engathathanga amanyathelo okuvimba udubo lokusilela kokudla okungabangelwa yimpi yaseRussia yokuhlasela kwele Ukraine. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula wokuxotshisa abadabuka kwamanye amazwe abasebenzela kwele South Africa. Kunje basanda kuthwalisa nzima abasebenza emzini weBenoni lezinye indawo. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abadabuka eZimbabwe ababhekane lomkhankaso lo izolo eBenoni bathi kuyabakhakhameza kakhulu ukubona abanye babo bexotshwa emsebenzini. Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ohlala eBenoni uthi kwephula inhliziyo okwenziwa ngabaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula.
Kuyinto esiphilisa abantu enginathi siphilisa sisevalweni, ngoba usakwazi okwenzakalayo ukuthi loba usebenza amalanga amangaki, kuyini okuza kwenzakala kuwe, uyabongazi even usemsebenzini ukuthi engxenye baza kulanda ukhonapho kawazi, kumbe baza kulanda behlangana lawe endleleni. Kubuye ke abanye lapho esiyabe sisebenza khona nje babe besazi ukuthi especially nxa usebenza endaweni engamalokishi, babe besazi ukuthi umuntu lowo ngwanga. So ke impilo yakhona ibuhlungu kakhulu, inzima, ibuhlungu. Uyabona thina esibone impi yenkululeko sazobona umbhuqazwe igenocide yeZimbabwe, into ezinjengalezi ziyake ziyethunuka imicabango enjeyana.
Unkosazana Victor Matutu okhokela inhlanganiso yeZim imbokodolayo uthi kuyabethusa okwenziwa ngabaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula.
Into ebuhlungu Operation Dudula yikuthi sidudulwa emsebenzini, sidudule emsebenzini kunjalo ma usu ungasasebenzi uzohlala ngapi lapho hlala khona ubhadane ngani intela yokuhlala lapho hlala khona ukudla okuthenge ngani abantwana ubafundise ngani baphiliswe ngani lekhaya lapha abesithumela khona uzathumela kanjani ungasasebenzi injongo yokuqala esilethe lapha sizizalwane ezeZimbabwe kakhulu sizosebenza lapha eMzantsi Afrika ngumsebenzi ukuthi sithole imali kodwa nxa sesidudulwa emsebenzini ayisekho enye indlela esingakwazi ukuthi siphile ngayo uma singasasebenzi ngicabanga ukuthi ngokubona kwami Operation Dudula uhlukile kakhulu kunezenophobia ngoba kuzenophobia besitshalwa sivuke siye emsebenzini sikwazi ukuthi sikhokhe intela sithenge ukudla kodwa kwamanje akutshalwa kodwa siyavinjwa ukuthi singasebenzi lapha siyavinjwa ukuthi singayenza amabhizinisi njengokuthengisa khona lapha so kuzaba nzima ukuphila mase kubheka ngelisho elinye kuzaba nzima ukuphila singasebenzi kuzaba nzima ukuphila singalazi indlela zokuthi sithole imali ngoba sidudulwa kulezo ndawo esithola ke izimali so Operation Dudula usezosishaya kakhulu
wakhethwa umndeni wakukhumalo uba yinkosi yesizwe sikamthwakazi ubolelani lobhengo lakhumalo uthi kuyamkhathaza kakhulu okwenzakala kule South Africa Isikhulumeli zakhe umnumzana Bonman Khumalo uthi sebethule nzima abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa.
Uhlelo lwedudula luyayihlupha kakhulu inkosi njalo iyaxhumana nalabo abantu abaphetheyo la eSouth Africa ukuthi indaba le ikube le nto eyenziwayo nguhulumende ngoba akufanelekanga ukuthi uhulumende avumele izakhamizi zilwe zodwa. Ngoba ekugcineni uzabuthi izidumbu ongasonto enhle kakho umuntu ohlosa ukwenza ububi kodwa uma uhulumende eyivumela leyo nto iqhubeke inkosi akuyiphathi kahle inkosi ixhumana kodwa nabakhokheli bezomdabu ukuthi into lilungisiswe ngabakhokheli bezomdabu ngoba abantu bepolitiki bavama ukuthi bangathembeki okumanje nje into esengqondweni zabo yivote
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labaqhuba umkankaso we-Operation Dudula abathi kumele bephume bephele kwele South Africa abokuza abangela maphepha aqondileyo okuhlala kulelo lizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKips Dube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ezethula izindaba kwelemelela zibika ukubana ele Russia selicele ele China uncedo kwezebutho lakwezomnotho ngemva kokuhlasela kwalo ele Ukraine. Umphathi ntambo wobudlelwane bele China lamanye amazwe omhlaba ulandule kodwa lumbiko lesithi ungamanga aluhlaza afafazwa ngabezindaba laba ezinkundleni zokukhulumisana. Kunjalo nje kulomhlangano obekwa ugqoqwe ukwenziwa phakathi kweziphathamandla zakwelimelika nezeChina eRome namhlanje. Ele Iran lithi yilo elihlasele ngezikhali zamamisile ezitshaye indawo eziseduzane lesigodlo someli welimelika kwele Iraq ngesonto edolobheni le-Ibil. Lisithi lokhu likwenze liphindisela ukuhlasela okwenze ele Israel kwele Syria lapho kubulewe khona amalunga ebutho lalo amabili ele Revolutionary Guard. Amapolisa edolobheni le-New York kwele Melika abikwa elokhu esadinga undoda ohamba ehlasela abantu abangelanisi ukuhlala. EManhattan ikakhulu abesilisa. Amapolisa anakanela ukuthi indoda nguye odubule wabulala umuntu ohlala ezitaladeni walimaza umunye njalo ngempelasonto. Umdlali womdlalo wemelika owefootball odume ngokukhokhela iqembu lakhe lama-Buccaneers kumncintiswano owe-Super Bowl okwesikhathi eside uTommy Bryant ubeke ngesonto ukubana usephindela enkundleni ukuyadlala ngemva kokuba eke wabika ekuqaliseni kwaleminyaka ukuthi usesiya kumhlalaphansi. UZulu waseMosambiki ubikwa lokhu elwisana lokulungisisa umonakalo odalwe yingozi
yesavunguzane yesecyclone Gombe esitshaye ngenyakatho yelizwe ngempelasonto. Le ngozi ibikwa ibulele abantu abalishumi nambili yadiliza imizi edlula inkulungwane ezintathu 3,000. Amakholwa akwele Ethiopia esKristu angcwabe umkhokheli wenkonzo enkulu kulelo lizwe e-Ethiopian Orthodox Church u-Abuni Mekorius okubhe ekuqaliseni kwayo nale inyanga kambimbitho. UMekorius wakhokhela leli bandla lezokholo kusukisela ngomnyaka ka-1988 kusiya ku-1991 wabanjwa ngamandla okubaleka kulelo lizwe esiyaphephela ngamanye amazwe okweminyaka phose engamashumi amathathu 27 years. Wazophindela elizweni ngomnyaka ka-2018. Umfanekiso owevidiyo otshengisa umuntu onjengentatheli zindaba yakwele France u-Oliver Tuboy ubikwa ubonakala ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini. UDuBois uselomnyaka wonke engabonakali ngemva kokuthunjwa nabeqembu labesijihadist kwele Mali. Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olwenziwa mhla ka 26 ngayo nale inyanga kambimbitho kanye lokwenzakala kwele Ukraine ehlaselwa kanzima ngele Russia. Sikhuluma nje ingcitshi kwezempilakahle yengqondo sezethule isixwayiso sokuthi amanyathelo athathelwa abokuza kwele South Africa aguqela ukumiswa kokusebenza kwamaphemethi ezizalwane zeZimbabwe. Umthetho ohlose ukuphungula abokuza abasebenza kwele South Africa. Umthetho ohlose njalo ukwenqabela abokuza ekwenzeni imisebenzi ethile nokuchwaswa kwabo ngokuzwe. Kulakho kumimithekisa imikhuhlane yengqondo kuzizalwaniswa kwamanye amazwe esezibhekanile ukubuyela ekhaya lapho ezabaleka khona. UThuso Khumalo usibhalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnyaka ka-2022 uqale iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa bezama ukubuyela emsebenzini lenhlelweni zokuziphilisa ngemva kokuqeda iminyaka emibili behlele ezindlini ngenxa ye-coronavirus. Kodwa ke kuzalwane zeZimbabwe esifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili nanhlanu around 250,000 ithemba selitshabalele. Uhulumende usemise ukusebenza kwamaphemithi abo wathi babuyele eZimbabwe. Ngakwelinye icele iqembu lezalwane zakwele South Africa elizibiza Operation Dudula lalo liqinisa imikhankaso yalo yokungena emankampanini befuna kuphume bonke abokuza kungena izalwane zakwele South Africa. Uhulumende layo sebuye wengeza lolu hlupho njengoba esephakathi ngokubumba umthetho ozaphungula inani lezalwane zakwamanye amazwe ezisebenza kwele South Africa kanye lokubenqabela ukwenza amabhizimusi athile. Ingcitshi yezempilakahle yengqondo unkosikazi Carol Nyakushka uthi konke lokhu kuzatshiya abaningi begula imikhuhlane yengqondo.
Let's look out for each other. Let's look out for signs of depression.
Izibonelo zale imikhuhlane zibalisa ukuswela ubuthongo, ukuhlukumezeka emoyeni, ukungafuni ukudla, ukufuna ukuzibulala lokucaphula into yonke.
Suicidal ideas. Let's look out for each other and be able to support each other when these things are happening.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Christopher Ncube ukuthi kwabaningi ukuxothwa kwele South Africa kuzahle ukuthi ukuphela kwempilo.
Sithola sisebunzimeni kulandela ukuguquka kwezinto kwenzakala phose zoku zonke ngoba singazi ukuthi ikusasa lethu lime kanjani. Abantu sikhala sikhuluma kanje bakhalela ukuthi balungise amaphepha abo njengobene kwele 12 months. Nango phela futhi njalo sokuthi bengasasebenzi. Ngisho lawo selungiswe lamaphepha bazosebenza ngapi? Ngoba sobuye kwathola into izogcinelwa ama-South Africans.
Yasinye sizalwane seZimbabwe unkosikazi Mesi Mvundla uthi usizi ukuthi bakhona vele asebele izibonelo yemikhuhlane engqondo.
Kushiya thina njengezalwane zaseZimbabwe ezihlala eSouth Africa singazazi ukuthi simephi ngoba abantu balimele kakhulu engqondweni. Eqinisweni siyacela ukuthi uhulumeni kwelese South Africa la kwelese Zimbabwe bangenele babone ukuze bavimbe lento engiyibona ukuthi yeza.
Unkosikazi Nyakhutshka ukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zemukele isimo esesikhona ukuze ziqale ukukhanda amacebo amatsha okuphila. Uthi njalo uqakathekile ukuthi labo asebekhulelwa imikhuhlane engqondo badinge usizo ezibhedlela loba bakhulume lomuntu ongabasiza. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo wehlisa iphika umqeqeshi weqembu lomdlalo wengoqo ele Highlanders uMandla Mpofu ngemva kokunqoba kweqembu lakhe lapho lidlala lele Rentals emdlalweni wangesonto. IHighlanders inqobe 4-0 kulomdlalo. Leli qembu lahle lathatha imihlomelo yonke yomithathu. Kube ngokuqala ukubana iqembu leBhoso lithole yomithathu imihlomelo selokho laqalayo imidlalo yePremier Soccer League yalonyaka. Ngaphambilini kwempela sonto, uMpofu uke wabasebunzimeni esolwa ngabasekeli beBhoso ngoba iqembu lakhe lingaqalanga kuhle emidlalweni yalo yonke lokhu elumnyaka webhola waqalayo. IHighlanders yenelise ukuthola imiklomelo emihlanu emidlalweni yalo eyisithupha eseliyidlalele lonyaka. Ukunqoba kwayo ngesonto kuncede ekuthini likhuphuke engalaneni yemiklomelo ePSL yaya esikhundleni sokulishumi lanye, 11th position. Esiqongweni sengalane yemiklomelo sokuleqembu eleManica Diamonds elibuyele kuleso sikhundla ngemva kokunqoba iqembu eleTriangle nge-2-1. Iqembu elikade selikhokhela kule ingalane eleChicken Inn selehlile ngemva kokuba nguChikile Obhanqale leHarare City 0-0 ngempelasonto. Kunjalo nje abake badlalela iqembu elimela eleZimbabwe emdlalweni wenguqu labake baqeqesha leli qembu bathi iZimbabwe kumele yamukele isijeziso esayetheswa yinhlanganiso ephethe ezenguqu emhlabeni jikelele yeFIFA isola ukungenela kukahulumende emidlalweni yenguqu. Lokho kulandela kumiswa umsebenzi womnyaka ophelileyo kwabenhlanganiso elawula izinguqu eyezifa iCommission eSports and Recreation Commission. Besetheswa umlando wenkohlakalo ukuchaphaza imali kanye lokuhlukumeza onompembe besifazana. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chizasvanda.
Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu leZimbabwe bathi akusimfihlo ukuthi inkokhelo yomdlalo lo iloduko lenkohlakalo ukuchaphaza izimali lezinye inhlupho kumele kulungisiswe kuqala. Andubana ukukhulunyiswana nenhlanganiso yeFIFA. Umdlalo odumileyo wake wadlalela amaqembu amakhulu eBrithani njalo bengumsekeli kamqeqeshi weqembu lama-Warriors uBenjani Marwaru uvumelana nalabo abathi akulungiswe izinto ezonakaleyo kuqala.
Kubalulekile ukuthi sihlale phansi si-restructure sibone ukuthi ibhoralethi laliphambaniseka kuphi. Ngiyafuna ukulungisa leli bhoralethi singene kuma-positions asiyenza ukuthi sibonakale ukuthi sibuye sizoqondisa leli bhora leli. But kumele kube le balance ukuthi kungaba lama former players oyitop, ngihlala ngikhuluma nje ukuthi kungaba le one olidayo, then yena lo one mele azisurround labantu abakwazi izinto ezazihlupha. Siyazazi sizihlalele phansi sibone ukuthi sizenza ngemfanelo.
Umzondo wamgatha okwadlalela iqembu lamaZulu leZimbabwe Sevens kunye nelama-Warriors uthi inkokheli zomdlalo wenguqu yizo ezibulele ibhola.
Kakhulukazi ngokubona kwami abantu abase-F6 ibhora to istage lay ngabantu amathando lebhora basema-ofisini ukuthi bona bafuna ukuthi bethathe izimali njengento esiyaziyo yento eyenzakalayo all along ekhaya ngendaba zebhora. Nxa ukuthi asisakhona ukuthi sidlale ama-international games kuza affecta kakhulukazi abafana abakhulayo so baye bengasakhona ukuthi bedlale amanye ama countries ukuthi bebonakale nxa ukuthi athi bela ama opportunities ukuthi bethenge abroad.
Amazi kamzo aqhuzelelwa nguMartin Ndlovu umdlalo waba lodumo olukhulu edlala iqembu leHighlanders njalo waba umqeqeshi walo engakaqeqeshi kweleBotswana.
Kuzama ukuthi nasiqale siclean up ibhora lethu eZimbabwe then after that sesiapply like ku FIFA ukuthi belift a suspension. Siyakwazi sonke ukuthi ibhora lethu lama-40 yende.
Ngaphandle kwenkohlakalo isimo somnotho laso sibisela umdlalo wenguqu emuva kweleZimbabwe. Umnumzana Charles Mhlawuri ngumqeqeshi wenguqu olodumo owaqeqesha lama-Warriors yena layo uthi akulungisizwe ngokushesha ezenguqu eZimbabwe.
Osekufuze kwenzakale yikuthi silandele ke manje into ezifunwa yiFIFA singabe singavumelani lakho but okufuze ukuqakathekise ukuthi iFIFA is an independent board na izimele as a country's first dinge indlela yokuthi sisebenze leFIFA yangkhona at the center sami ukondiza lapho ngani kutshekile khona silama problem aqakathekileyo ungabona uma i-economy yethu ingamanga kuhle then thina sithi ano ibhora lizahamba kuhle akuhambelani
umnumzana xolisani gwesela isikhulumi senhlanganiso yezifa upha umbono wakhe ngalesi sitheziso
siyimelele nje ukuthi impumela ezaba khona sibone ukuthi kuyahamba njani but silethemba lokuthi phambi laphana ibhane esilayele izakhitshwa into zonke zibe normal but engingakusho kathesi ukuthi inguqu yaleZimbabwe konke kuhambelela phambili
iFIFA ixothe eleZimbabwe ukuthi lingasadlali ezenguqu lamanye amazwe ngenyanga epheleleyo okwenza abadlali kuba zobuhlungu ngoba befuna ukubonakala kwamanye amazwe ukuze bazithengise ngoba kunje phansi kwalesi sigwebo abadlali abafuna ukuyadlalela kwamanye amazwe kabasenelisi ukwenza njalo ngenxa yalesi sithezo seFIFA kukanti amaqembu aweZimbabwe avunyelwe ukudlala wodwa phansi kwemncintiswane njenge-Premier Soccer League lamadivision amancane ezabelo lezikolo uhlangano lukahulumende olubona ngezemidlalo yonke elizweni olweZimbabwe Sports Commission SRC lubika solubhalele inhlanganiso yeFIFA licela ukuthi isigwebo sokwalisa ukudlala namanye amazwe omhlaba sesulwe ngimela yeStudio 7 inkamba namu Ezra Jesus Banda.
Ngekhulani isifungo wothi sikhangela ezinye zezindaba ebezikhokhela leZimbabwe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kule Ukraine. Uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula ukuxotshisa abadabuka kwamanye amazwe abasebenza kwele South Africa. Kwezemidlalo, wehlise iphika umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu ngemva kokunqoba kweqembu lakhe lapho lidlala lele Herentals emdlalweni wangesonto. Seluqeda ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo nguPraxedis Jeremiah City asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa izindaba zethu lelakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.